isu tatanga kufonerwa kunzvimbo dzakatisiyanei siyanei vanhu vachikomburena kuti vachichema chema kuti mabhazi aamashoma uye zvakare vaakutokwira makombai avanga vasakwiri vamwe vaakudhurirwawo nekukwira michovha bhozi dhimandi yabva yakwirawo ikoko saka isusu tsukukahadzika nekuita kwakadai kuti hurumende yanga ichida kungoitawo firefighting here bhozi pane maoperator takaona vaichema chema neurongwa uyu kuti hurumende aisi kuzazikisa savanga vavimbisa ndosaka vakuita pullout vachiti pane zvakanga vataurirana zvisiri kuitwa ndosaka vakubvisa mabhazi vaakuadzorera kumamwe maruta vanga vagara vachifamba saka achazozokuita sevafambi nekuti michovha ndochinonje chiri kudhoswa asi michovha uri kudhura zvakanyanyisa pakufamba
saka munofunga here imi kuti vemabhazi vari kubuda muurongwa hwezupwo hwehurumende uhu nenyaya yekusabhadharana
tikufungidzira saizvozvo nekuti vamwe vacho vanga vasikuda kubuda pachena vari kuti hanzi hazvina profiti vamwe vanzi kuzvicalculata pane vanzi marent nezvimwe zvakadaro nekuti iwo vanga vachiprovida bhazi voprovida nadriver here manzikiro atanga achiita makondakta yanga achibva kuzupwo ipapo apo hamunezi zvanga zvichifambawo sei padhiri ravo ravakaita iroro saka zvinhu zvakachitotinesei
saka pane musiyano here wemari dzaadzichiripirwa nevanga vachifamba nemabhazi ezupwo nekunge vadzokera kunoshandisa makombi ikoko
pane musiyano zvikuru like kwanga kuchito like mudhuze munana achitungiza manga muchichajwa $50 kuenda kunana notoni ikoku kwanga kuchajwa $2 mukada kutarisa nzvimbo dziri padhuze anga ari madhola kubva kunana mabhuku kunana Glenview ana Glenora anga ari madhola saka vanhu vanga vakatochipirwa zvakanyanyisisa vanga vakutokwanisa kusevha mari ende zvakati izvi zvanga zvisanyore vanhu vanga vachirakidza samari kufarira mabhazi iyayo tangachi takaendawo zvakafanana nekumarket square tangachiona vanhu vakaita line vakatovamirira vanhu vakawanda even nevamwe vanoshandawo muhurumende nekumwewo kwakadaro vanga vakatovamirirawo nekuti zvanga zvichiita kuti vasare vanekamari mumwe
mungafunga kuti tichiisa papesendeji kana kuti muzvikamu zvingava zvikamu zvingani zvemabhazi abuda kubva muurongwa wezupwo tichitarisa papesendeji from 100
apa ndingakwanisa kupa pesendeji apa tichingangoti pane imwe kambani yanga ine mabhazi akawanda inenge yabvisa akatiwandei mabhazi ikambani huru inofamba kwakasiyana siyana yasarwa nemashomashoma